Kingati mujina fundo Stephen Heng wa nyata kubaya dende mkanwa na mira kaita matambuzuko ya Zimbabwe na chikon zero chile kuita wadi zigi ridone pa kupara kwa ita research yao ya waita amaranda kuti mare nyika nyika di money supply ya kawa 246% per year compare between now September na October na October wadi rafura izo zote ya ita risira kana mchi kutondela pa program ino takambo chitaura kuti language utaura governor we central bank kuti not under my watch I want friend man nene ma
ne chikonzero chei
nekuti reserve bank yakangopara chirongwa chekuti inotora 25% yema exports aitwa ne company ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika sekuti yatengesa zvinodhura $100 $25 inotorwa ne reserve bank bova vatuwa mari yacho iri zigi ishandisa official exchange rate izvozvo chete vanonge vatoprinda mari nekuti mari iyoyi iyi ye 25% inoda kuti inge ine zigi mari yezigi yaprindwa saka ndo saka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne 246% vamushaya vanhu vari kuprinda mari mitengo yakwira ne 1385% sekses zvaonekwa nava Stephen Heng vari kuAmerica vari kuzviona vari ku asi maZimbabwe vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva
ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezig kunorevei chaizvo
ipapa pakatowedzera reserve bank rate kubva pa 13.56 kuenda pa 25 vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye 13 yakutowedzera mapurize anechi ne 25 mamwe mapurize ekublack market rate yakuma 45 saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi hurumende yainyatsa kuisa vanhu panguva yakaoma.